A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 7th of 2023. And I am your host tonight, Evans Zininga. So tonight, we are looking at the political campaign rallies taking place in the country as things get heated ahead of the upcoming general elections. And today, the High Court of Zimbabwe reserved judgment in a case seeking to bar former ZANU-PF stalwart Xavier Kasukwere from contesting as an independent candidate in the upcoming presidential election. Now, this petition was brought to court by a ZANU-PF member, Lovedale Mangwana, who's being represented by Advocate Louis Uriri. And Kasukwere is being represented by Advocate Harrison Ngomo. Vangomo vanoti mumwe murume, George Masters, vakaendesawo magwaro kudare repamusoro, vachikurudzira dare kuti rirambidze vakasukwere kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Ngatinzwei vachitaura.
Watinaye akafaila nyeyechipiri ndomumwe anonzi George Masters uyo haana kufaila iri agent chamber, akafaila iri ordinary court application. Saka tiri mushishiro kugadzira mapepa okupikisana nezvaari kukumbira kudaro.
Ari kuda chiyo?
Ari kuda kuti vakasukuwere vasakwana varambidze kukondesta election ya 24 August.
Zvikonzero zvake ndezvei?
Zvikonzero zvokuti kwai vasukuwere vanga vazavana kukwanisa kuachivha zvinodiwa nomutemo zvokuti vange vari ordinary resident munyika muno for 18 months. Panyaya yechikonzero chinopuwa chakafanana neiyi yatiri kubudirira nayo mudare, asi kungoti icho chaiswa padare rakasiyana. Apa tanga tichitongera kuti vapoti iye ainda kudare regeneral divisionary high court.
Avo vange vari gweta rava Xavier Kasukwere vaHarrison Ngomo vachitaura naGodwin Mangunja weStudio 7 vari kuZimbabwe. Now, moving forward, the Zimbabwe Republic Police has banned a rally for the opposition Citizens Coalition for Change that was scheduled for Sunday in Bindura. And the police said the venue had no access to roads, as you can tell from the letter they issued, and there's no water. It also said the opposition did not give sufficient notice to the opposition as they want to launch the election campaign in Bindura on Wednesday. And the party's campaign hit a wall again in Chiredzi after its scheduled rally was barred to pave way for an official opening of a clinic by the ruling ZANU-PF party minister of state for Masvingo province, Ezra Chadzimira. Yesterday, former deputy information minister and ZANU-PF aspiring MP Energy Mutodi allegedly fired gunshots at Citizens Coalition for Change CCC members who had gathered at Baradzanwa Township in Bikita awaiting their leader Nelson Chamisa's arrival. Mutodi is currently running for the Bikita South National Assembly seat on a ZANU-PF ticket. Mutodi denied these allegations yesterday when asked by Studio 7 reporters. Nengo nanatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC dzinonzi dzakuvadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaunga kwagutu mudunhu reMasvingo nhasi. Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati, mapurisa achiti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yange yakwana. Ngatinzwei vaChamisa vachitsanangura.
Nika yose yamirira. Asi munoroda hama dzedu dzeZANU-PF. Havanzwisisi kuti tinoda runyararo munyika muno. Isu hatiende pamusangano. utano wavo isu pamusangano wedu ngavasauya nokuti mumwe nomwe une musha wake kana iwo uchirima zvakanaka uri hurudza unonetsekereiko neni ndine mombe dzangu mbiri.
Avo vange vari vaNelson Chamisa, mutungamiriri webato rinopikisa reCCC, vachitaura nevatsigiri vavo nhasi kwaMaunga, kwaGutu, kuMasvingo Province. And on that note, let's take a short break. We will be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And now for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we are discussing the 2023 election campaign trails by the country's major political parties. And to discuss this issue, we have three guests. Before I introduce them, just to let you know, it's going to be a very busy weekend as well for ZANU-PF as they head to Chinoy for their big star rally, which is headed by the ZANU-PF leader, Comrade Emmerson Mnangagwa. So let's go dive now to our guest for tonight. I will welcome UK-based Vamasimba Mavaza of ZANU-PF, Vatawanda Dzokora of CCC, based in North Dakota here in the United States. We also have JC Chihota from the Women's Academy for Leadership and Political Excellency. Welcome, ladies and gentlemen, to the show.
Thank you very much. Thank you.
Awesome. Let me start with you. I will start with you, Vatzokora. Your party is in the news. There has not been joy. We are told you were not allowed to hold a rally that was scheduled for Sunday in Bindura. What is your reaction to that? Let's start from there.
Isu seva sema citizens seva na Zimbabwe takamira patakamira takamira patanga takamira 2018 patakarakasha ZANU-PF na vaMnangagwa. Patanga takamira ipapo ndo patichiti takamira na nhasi uye tinoramba takamira ipapo takashinga kuti gore rino tirikurakasha zvakare ZANU-PF na vaMnangagwa. Murikuona kufara kurikuita vanhu kwese kurikusvika President Chamisa, kufara kwakaita vanhu mumasvingo. ZANU-PF yakatoona kuti vaChamisa vanoteerwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndosaka maakuona iko zvino vari kupindira munyaya dzedu vachimisa marari edu kuti vanhu vasauye kuzonzwa shoko reshanduko riri kuparidzwa naPresident Chamisa. Izvi zvinongotiratidza chinhu chimwe chete kuti ZANU-PF iri kutya kuzvambaradzwa zvayakaitwa muna 2018. ZANU-PF iri kukwata, saka vari kufamba vachimisa marari edu. Makavaona vachiita zvimwe chete izvozvo kuMasvingo. Nemapurisa acho akatoturwa naPresident Chamisa achibvunzwa kuti zvamuri kundiita izvi ndozvamuri kuitawo here vaMnangagwa. Muri kuvashungurudza here zvamuri kuita izvi? Muri kuvabvumira kuita marari avo pose pose? Asi isusu muri kutirambidza. KuBindura vapamhidza zvakare vatirambidza kuita, vari kuda kuedza kutirambidza kuita rari yedu, asi rari yedu iri kuenderera mberi nekuti zviri kuitwa neZANU-PF azvisi pamutemo. It's unconstitutional. It's an illegal ban. And as you have seen, we have already challenged that in court. And when we did that, the magistrate said he's going to put the case down or the issue down 2 days later, 2 days after we were supposed to have our rally on Sunday. Mm. And we have already challenged that again. We are challenging that. So our rally in Bindura is going on unabated. Atichisi dzirwe, aticha achka, atichki zanu PF, ma citizens, takato shinga,
takato shpira. Chimira, mira indukubate muromo, mira indukubate ipapo vamavaza, vauyewo. Vamavaza, manzwa erezu, kutarwa na vadzokora izo. Vanoda kupindurwa, vakamirira minduro, Zimbabwe yakateerera.
Ya chokutana ndechekuti pane mutsauko pakati pekupenga nekupengereka. Zviri kuitika kuvanhu veTCC kunonzi kupengereka. Havasi kurambidzwa kuita misangano yavo. Ndotanga nenyaya yekuchiredzi. Kuchiredzi vaudzwa kunzi makanonoka kukumbira kuita musangano nekuti nzvimbo yamakumbira ndoyagara iri kuuya minister of state kuti azoitawo official opening yechipatara munzvimbo iyoyo. Saka azvaizoita kuti vetipusi vari apo, vezano vari apo. Dai vanga vari vezano vanga varipo, hatina problem, tinogona kugara pamwe chete netipusi. But tinoziva dambudziko rekuti tipusi kungoona munhu wezano anobva anhonga matombo. Saka tinobva tangozvidzivira nekuti aiwa, musangano wanga vanonoka kukumbirwa ndounomira. Saka tinoziva kuti vakanonoka kukumbira ndevetipusi. Vezano vakakumbira on time and vanga vagara vakatoro chiri chirongwa chiripo nekuti pachale chakavakwa before elections we mentioned. Saka the special opening was already there. Saka hakuna arambidzwa. Chepiri kubindura zvikuru kunzi vanhu vakarambidzwa kungoumana wako. Vanhu veTPC vane tsika yekuda kugadzirisa kunze kuita kunge zvinonzi vakavengwa vari kurwiswa vari kurambidzwa kuita misangano yavo. Vanotogadzirira kare kuti kana vachinge vazokundwa vozoita ruzha vachitairambidzwa kukambena. Hatisi kuvarambidza, zvanu pesiri kuti uyai, itai zvamaita majira ajojina, kambenai, nyika ndiye munhu wese, nyika yedu tese. Patichasvika pamapasarudzo, aiwa, tinoziva igaro ziva kuti vana veZimbabwe vachavhotera vamunangagwa. Saka nenyaya yavamutori yekuti vari kunzivaridza kuti haiyo ingangopindwa navamutori because tangatisipo. Asi kana vachinge vadarayiwa zvakaipa, but tinoona kuti mutori haasi munhu anongofamba achiridza futi. Ende uyezve haana chekuridzira futi nekuti ane vanhu vanogara vanotomusapota kare. Saka hatina dambudziko navamutori. Asi kana vachinge varidza futi, aiwa, mapurisa achapindira achabagadzirisa nekuti Zimbabwe ndeyedu tese.
Aha, tanzwa zvamataura. Ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera rwanzwawo zvamataura. Nhasi ndakugadzirirai saizi yakanaka varume. Musha mukadzi hanzi chero benzi chairo pamudzimai rinodzikama. Saka nhasi takutsvagiraiwo imwe nyanzviwo yezvematongerwo enyika vasinawo bato ravakamiririra. Tina Muzvare Jesse Chihota. Muripo here hanzvadzi? Jesse, can you hear me? We seem to be having a problem there with Jesse's line. I will check with my producer to see if we can get her back. I'll try one more time.
Hello, Mam Binja.
Yes, ndakukunzwa. Perfect. Welcome to the show. Mam chinzwa zviri kutaurwa here navakokora navamavaza izvo.
Aiwa, tazvinzwa.
Aha, imimika ndimi murimo munyaya idzi. What's your take? Let's look at what vadzokora said. Let's look at what vamavaza said.
Inini besides nyaya dzekuti izvo vari kunzi vari kuita marali zviri legal kana kuti vamwe vari kurambidzwa kumarali, my greatest concern is nyaya yekuti there is a very low number yemawomen political candidates that were fielded by both parties and it's something tendoda kuti vadzise vari two because tisu bumbiro remutemo wedu rinotaura musection 1756 and 80 kuti vakadzi vanofanirwa vari represented kumaprocesses ekutonga nyika handiti maelectoral processes handiti but tichikuona kuti gore rino for the upcoming elections Zani yakafield rakadzi 23 and then Triple C yakafield rakadzi 20 and itka, bringing the total to 43%, of which Lord Mchim Municipal Assembly made 110 seats. I see only 43 women made it. And it is so presidential. I'm not going to one. You need to talk about this and you to because my political party is going to be seven of the Kanika, seven is vision. You have and it is as much my record and you don't want to until now.
Right. Makangwari savanja, zimanjenga mubvunzo, matiza wa mavaza, matiza wa jokora, asima pa makanda chira uro kuchenyu kwa kadzika dzika. Manzu waka zurukuta uro waizo na jesi chuhota yazo varume ticha dzoka ikoko uko. But ndinoda kudzoka kwa mwiri wa mavaza. There is this issue right now that people are talking about this. We cannot ignore it. Some people are saying there is selective application of the law in Zimbabwe today. ZANU-PF is allowed to bus its supporters to campaign rallies and run their show. But the opposition is not allowed. Why is that so? Vamalaza, please come in.
Tekutanga ndechekuti uyumunyori angonyora hatasi kudzvisisa. ZANU-PF haisiriyo inotonga pamumatare. Kumatare inotongwa nevatongi havasi veZANU-PF ndivenyika. ZANU-PF iritoriwo mutambi pamutambo wekuvoterana uyu. Saka zvinenge zvaitwa kumatare hazvizve ZANU-PF. ZANU-PF haisi kurambidza munhu kukambena. Tikutoti kambenai tikokudyai zviri pachena. Nekuti vanhu veZimbabwe haachada kunzwa chinonzi Triple C. Nekuti kala yeyero yayo yaora. Saka hatina dambudziko naizvozvo. Saka munhu anenge achiti anzi ZANU-PF iri kurambidza munhu kuita mavhoti emajaji ari kusapota ZANU-PF aiwa. Imhengera mumba nekuti chokwadi ndechekuti hatina simba pamusoro pevatongi vematare. Vanotonga nemutemo wenyika, vanotonga nebumbiro nemutemo, hatina power over them. Chepiri, just in 2 seconds, tete chihota, hatichakwanisa kukurukura nyaya yema female candidates pa presidential seat echoes news because akatoapenduka kare. Asi we will look into it pa next time, pa chaita election 2028, ZANU-PF ichaedza kuunza munhu kadzi kuti amiririre nyika yedu yeZimbabwe kana tichinge tine ari qualified. Hatingounza mudzimai nekutoda madzimai, tinounza nekuti anokwanisa here kuita zvanga zvichiita vamwe vese. So izvozvo ngavasatye hawo ZANU-PF iri mugwara, iri kuzvigadzira and ine constitution yatingati bumbiro remutemo rinobvumidza madzimai kuwana mukana wakawanda wokumirira vazhinji. And vanobva vaona kuti vamwe vedu veTBC havana kana constitution, saka musanyepera kuti vanoda madzimai, vano kunyeberai, havana kana pakanyorwa nenyaya yemadzimai. Takaziaakanyorwa pasi
vadzokora ndofunga vari kuvaviwa kuda kupindura izvozvo muchitaura izvozvo zveconstitution izvo. Vadzokora, huyai tinzwe, muri kunzwa zviri kutaurwa here navamavaza izvo. Ndoda kuti titangire panyaya yekutakurwa kwemasupporters kuenda kumarali uko, tozodzoka muchipindura zvataurwa navanzvadzi vedu izvo, Jesse Chihota uyo. Huyai vadzokora.
Awa, tinongondinakidza pano ndechekuti vamavaza vanouya pano kuzonyepa. Ndi dokta wezvekunyepa. Vanouya kuzongoreva nhema. Pese pavanenge vachishama muromo wavo, vari kureva nhema. Vari kutaura nyaya vamutodi. Tikutozviziva kuti vamutodi vakaonekwa vachiridza puti. Mapurisa anga aripo vachiridza puti. Vakadii kusungwa semutodi iko zvino ari kufamba. Iye akaridza puti pamberi pemapurisa. Saka ichokwadi kuti there is a selective application of law. Ichokwadi that ZANU-PF are giving illegal instructions to the court, are giving illegal instructions to the police, and they are also giving illegal instructions to the army and CIO. Unfortunately, we have malcontents within these organizations that are taking these illegal instructions. Zvinhu izvozvo zvinofanirwa kupera. President Chamisa vanofanirwa kubvumirwa kuita marali avo sekubvumirwa kuri kuitwa vamunangagwa. Nyaya vari kutaura yekuti ivo vanobvumirwa kutakura vanhu. Vakauya pano vamavaza pano vachitaura kuti zvinobvumirwa kuti pavakaita rali yavo yekuchipinge, kuti nekuti yange iri national rali, vanhu ngavabviswe kubhuruwayo, vanhu ngavabviswe kwamutare. Vakauya vakataura kuti zvinobvumirwa. Zvakuitwa kuTriple C havachada, vakutaura kuti vanhu havabhaswe. But in any case, isusuwo zvedu atina mari yekutakura vanhu kuti vabve kubrua vachiuya kubhindura. Tinotora vanhu vari mubhindura town, tinotora vanhu vari mumaperi eben ebhindura, tinotora vanhu vari padhuze nepadhuze nekwatiri kuitira rari. Ndo vanonoenda kurari yaPresident Chamisa. Vamunoona vakazara, vamakaona vakazara kumasvingo, hakuna akatakurwa nebhazi. Vanhu vose vakafamba netsoka voga nekuti vaakuda shanduko muZimbabwe. Saka chimwe chandinofarira ipapa ndichipedzisa ndechekuti vana veZimbabwe vaakuziva kuti ZANU-PF ndeyekunyepa. Pese pavanenge vachitaura vanenge vachinyepa, vanenge vachiudza vana veZimbabwe kuti tichakuitirai zvakati. Ivo varimo muhurumende vari kuregerere kuita zvinhu izvozvo. Saka taakuzviziva kuti kunyepa. Chero vanhu vekumamisha vaakuzviziva kuti ZANU-PF inonyepa. ZANU-PF ndeyakonzera nhamo yese yavari kuona iyo. ZANU-PF ndeyakonzera kuti vana veZimbabwe vanhonge svosve nemuromo. Saka vachaenda kunovabvisa musi wa23 August.
Regai ndikuyeuchidzei makanganwa kubata nyaya yanga ichitaurwa naJesiyo yekuti izvoni komadzimai zvakamirawo sei kutriple C muchidimbu tigotora muteereri ari kudawo kupindura, ari kuda kutaurawo.
Aiwa, iyo tinoitora yakaita zvayakaita. Hatirovei mbwa takaviga mupinyi sezvinoita vamavaza, munoona vachida kunzvenga nzvenga. Inyaya yaida kugadziriswa. We take it and it needs to be improved. We need to have more women in our wings, in leadership roles. It's something that we have always discussed and that has always been a subject from President Chamisa. You have heard him speaking about women, that we need to have women in our leadership roles, and it needs to be fixed.
All right. We will come back to you, Jesse Chiwota. I will need you to pick it from there when we come back. We have a listener. We know we take pride in our listeners and our viewers. They call in a lot. And caller, muripo here. Hello, mutere rweda chiripo here. Muri kundinzwa?
Oh, mutere kundai.
Aha, ndiani wangu uyu, muri kupi?
Ndeta muzvondo vaGarlington ndiri kuZimbabwe kuHarare.
Nyaya iri dariro muri kuinzwa here tineve dare vari pano ava tiri kutaura nyaya yesarudzo dzegore rino idzi. Kandai pfungwa dzenyu muchidimbu muti gagaga tifambe.
Ah, iri ndakati kuti pasarudzo dziri kuitika gore rino iri. Dai mapato ese ZANU-PF neTriple C vakwanisa kuita sarudzo dzakajeka, dzisina kubirira, dzisina kuvhundutsirana. Anenge akunda musarudzo akunda, akundwa obvuma oti akundwa. Hatidi vanhu vanobirira sarudzo.
Aiwa, iri munzeve, vari kuzvinzwa, vari kuzvinzwira vari pano vedare. Nyaya yamataura ndokutendai nekupinda muchirongwa. Tokuonai rimwe zuva zvakare, madzoka.
All right.
Thank you very much. Let me come back to you, JC, if you can still hear me. The two gentlemen gave a little bit of response. I hope they answered your question. And in response to that, do you feel you've been answered before I throw the next question at you?
My brother, I'm not answered. Can we contact on the poll platform and get into here to explain the reason why this is the answer and why I feel like this is a matter of great importance?
Nguva yedu inotidya asi ndokupai mukana iwoyo. You can go ahead, tell us, give us your mind. That's why you are here today.
Inini nyaya iripo ndiri kuinzwa, handiti, but inini ndakauya ndakamirira nyaya dzemadzimai, handiti. Inini ndiri kufara kuti izvo mupopulation yedu muZimbabwe handisa vakadzi constitute 52%, handiti. Varume they constitute 48%. Asi find kuti vakadzi they are not being represented, handitya, muleadership, handiti. Asi mutemo yatinoti isusu tinoshandisa inoti tinofanira kunge tine equal representation, handitya. Ndinotarira nyaya yepolitical violence yakaitika. It's one of the major issues, handitya. Zvakaita kuti madzimai vasati vachaparticipate in politics. Because muna ndinenge ndichitya kuti mhuri yangu, ndinotya kuti kana ndakukampeina ndikaposta zvinhu pasocial media, I'll be trolled. Murume wangu achazviona kutanga kunzviona kuti mukadzi wakaita zvozvo. We know the kinds of issues we would have come and at the forefront of political leadership, and it is people start calling me names, and it is. The second thing is my nomination fee. I can say it's going to be and it is. National Assembly, they found out that $1,000 and it for presidential, it was $20,000 and it. Now, hyperinflation in Zimbabwe. Very well knowing to the cards, they're on the losing end. Avana economic muscle. Munofu go to the cards, they want a Mario, your coach, and it's got. This is the thing where we see it in the mood as they say, and I feel that the same way you're up in Dura. The same way our people is the same way our government could talk about the Granaya eat and it. And then we make politics a fight between our roommates, Kovakad, very quick. And politics are moving to talk about the more, but I think it's a more watch.
Ngatimboi bata yakadaro mataura nyaya dzakawanda chaizvo ndotokudai rimwe zuva renyu mega chairo tigodzikurukura nyaya
ayo handi no uya
you picking on what Jesse Chiwota is throwing in there, but she touched a bit on political violence, and there's no way we are going home today before we throw that at you, both of you. Regai nditange nemi vamavaza. Tanzwa nasi kumaunga uko, kwanga kwagutu uko, ve triple C vachitaura kuti vamwe varohwa, zvazodai, vakawanda wanda vari kungofamba vachitaura mazuva ano kuti tiri kurohwa kuno kuzvina zvina kumira zvakanaka, tiri kumanikidzirwa, zvakawanda wanda zviri kuitika, asi zvigunwe zvavo zvonongedzera kuti ZANU PF ndiyo iri kutikuvadza kudai. Munotiwo kudii nemashoko aya, muchidimbo.
Mchidimbo baba ZANU PF ndorega bato pasi pano rine runyararo risingade zvehondo. Tinozviziva kuti vana vetipusi vagara vane tsika yekuzvirova vonyepera kuti varova. Ndovatoti paya pachishona rakazvirova rikazhamba. Ndodzira yavo yekuda kuedza kuti vawane simbasi nekunyepa kuti arohwa nekunyepa kuti ashushwa. But isu tinoziva kuti ZANU PF hairove munhu. ZANU PF inotoda vanhu nekuti ZANU vanhu vanhu iZANU, saka hatingazvirove. Uyezve tinoziva kuti mwana wetriple C mwana weZimbabwe, saka tomuroverei munin'ina wangu, mukoma wangu. Kana kune vari kurova vanhu iko zvino izvi, aiwa havasi vezanu, ngavarege tsika iyoyo. Itsika yetriple C takaibvisa kare mubato reZANU PF.
Regai vadzokora vauyewo, vadzokora muchidimbu. Nguva yedu inogona kuzotiperera. Nyaya yeviolence iyo iri kutaurika-taurika iyo, ZANU PF ndiyo iri kuramba hanzi muri kuzvirova muchizhamba.
Aiwa, kutuka vana veZimbabwe kuri kuitwa navamavaza. Vanofanirwa kunyara, kutya Mwari, vagouya pamberi pevanhu vachitaura kuti vanhu havasi kurohwa, vanhu vari kuzvirova. Isi tichiona vanhu vakatyorwa makumbo, makaona Advocate Obey Shava vakatyorwa makumbo, vakarohwa. Iko zvino izvi vari kuto kuti mupenyu hwavo hameno tikutovanamatira kuti vanopona here. Vakarohwa nevanhu vanozikanwa kunzi vanhu veZANU PF. Asi oona murume mukuru ouya pano achisandudzira dumbu achitaura kuti vanhu vari kuzvirova, zvinonyadzisa uye zvinopa hasha. Ende vana veZimbabwe vari kuzvinzwira vega kuti ndohunhu weZANU PF ihoyo. Mutodi anoda kusungwa. Mutodi ngaasungwe akaridza kuti achionekwa sei asiri kujeri.
Tapabata po, nguva yedu inobva yaita jerasi. Vanzvadzi, kana muchiripo ndokumbira mashoko enyu ekupedzisira muonekane nevateereri muchidimbu mashoma shoma.
Mashoko angu ekuvharisa ndeyekutizvo. Isusu tukapira kune mapolitical parties vanekuti iko si vanhu vekuzani nevanhu vekuzeki nemamwe marelevant stakeholders. Handiti kuti revisai manomination fees enyadziki adziki. Handitika make sure kuti mocreata environment iri conducive for the participation yevadzimai mumaelections. Handiti make sure kuti muri kusvika kune constitution muchiinclusa madzimai acho, otherwise chokwadi ndechoti hapana kwatrukiet.
Ndinokutendai vahanzvadzi, nguva yedu inobva yaita jerasi. Kuno manje hakuna hanzi hakusi kubhora, hakuna overtime. Unfortunately, we have to come to the end of the show tonight, but I would like to thank graciously Jesse Chiwota, Vamasimba Mavaza, Navatawanda Dzokora for being with us on the show today. And I am glad we had this time. Until next time, this is Ivan Zininga, and I wish you a very good night, Zimbabwe. Until next time.